Vashitaura pakuradzikwa kwegamba renyika vaHarold Chirenda avo vakashaya kubulawayo musi wa1 Ndira amai mujurovati chirongwa chehurumende chakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika chine maburi akati wandei ane zvinhu zvinobata magariro everuzhinji munyika zvikuru sei vechidiki.
I met with a team of youngsters. They said, "Comrade Vice President, you gave us Zim asset and we are happy. It covers good ground. But you notice that it leaves out two key areas which speak to the youth directly." Defensively, I retorted, "Which two areas?" Zim asset has gone through various stages of the party and government and was debated thoroughly. Now you tell us it is inadequate. You youngsters, you pleaded that I hear, they pleaded that I hear them out. And so I did." They repeated, "Vice President, where is information technology? Where is banking and finance services sector?" I stood back pensively. That conversation gave me hope. It suggested a generation that is actively engaging, a generation busy unpacking a national policy to see the niches for itself. Yes, a generation ready to challenge a policy which seems inhospitable to its dreams. We certainly must give thought to such feedback and see how Zim asset can be made elastic enough to accommodate these key enablers, so as other areas viewed crucial. Zim asset has to be a living tissue. But the youngsters proved to me that Comrade Chirenda's dream of a free people taking full charge of their destiny is beginning to come true. None but ourselves. Iweneni tinebasa, mina lawe lemsebenzi.
Hurumende yeZANU-PF yakaparira chirongwa ichi ichiti chakanangana nezvakavimbiswa neveruzhinji nebato iri panguva yaraitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo idzi, kunyange hazvo MDC ichiti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro zvisinei nekusamira zvakanaka kwavanoti kwakaita gwaro reurongwa hwokuvandudzwa kwehupfumi iri. Amai mujurovati hurumende yavo ichashanda zvakasimba kuitira kuti zvose zvakavimbiswa neZANU-PF payaitsvaga rutsigiro giro zvibudirire.
We promised we would indigenize the economy. We promised we would empower ourselves as Zimbabweans. We promised we would develop ourselves. Yes, we said we would create employment for ourselves. All that amounts to a call to work, honest work, so we prosper.
Vachitaura pamusoro pemushakabvu, amai mujurovati retired Lieutenant Colonel Harold Chirenda, avo vakafa svondo rapera mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere chisina kududzwa, munhu akashanda zvakasimba kuti Zimbabwe iwane rusununguko pamwe nekuti vanhu vatema vazhinji vawane minda pasi pechirongwa chehurumende chekugovera vanhu ivhu patsva.
Beyond the human flesh, Chirenda epitomized the values of struggle which he never betrayed. Zimbabwe had to be free from colonial bondage. This is why he went to start the war. Zimbabwe had to be sovereign and secure. This is why he remained within the security structures of the nation until his retirement in 1995. Zimbabwe had to be defended all times. This is why he remained active in national politics even after he retired from active duty. Zimbabwe's resources had to come to her people. Again, that is why Comrade Chirenda played his part in the land reform program. Indeed, why he supported the policy of empowerment. We all live for values.
Ataura akamirira mhuri yemufi uye ari munin'ina wemushakabvu vaJogoniya Chirenda vati retired Lieutenant Colonel Harold Chirenda munhu anga achibatanidza mhuri uye vati vasiya gwanza richanetsa kuvhara.
He was the unifier of all the families, a humble brother and father, ever jovial friend. The few occasions that I spent time with him, with his colleagues at the Army General Headquarters, I would only look for him when he wanted to go home, because everyone would want to be talking to him. That's how friendly he was.
Retired Lieutenant Colonel Chirenda vakaberekwa musi wa 1 Nyamavhuvhu muna 1944. Vakatanga zvematongerwo enyika muna 1964 vari mubato rezapu. Vakanga varipo pamudhadhadha wemotokari dzakaputikirwa nechimbambaira chakaurayisa vaNikita Mangena muna 1978. Mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980, vaChirenda vakabata mabasa akawanda mune zvechiuto uye vakamboitwa military attaché kumuzinda weZimbabwe uri kuBotswana kubva muna 1990 kusvika muna 1994. Vakazosiya basa muchiuto muna 1995 vave kuenda pamudyandigere. Retired Lieutenant Colonel Chirenda vasiya mudzimai Florence nevana vapfumbamwe nevazukuru gumi nevasere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.